nyanji mnyatezo upumi mjinafundo gift mugano vano tiurungwa uwakanaka chose nekuti rwendo runo gurupo tarezwe mari mjinafundo mutuli nguwe avana kuitafungira moyo rwendo rwembwa
igwaro reicha kwanisa kusimudza Zimbabwe kusvika pane chimwe chinhano chakati o achichafadza vanhu vazhinji. Ini sedunga munhu ndine mazano akawanda akatorwa ari mugwaro iri. Saka zvinofadza kana tichitaura pamedia nemamwe maplatform akasiyana siyana tichitaura nehurumende kudai vadai vakadai vakatora mazano iwayo tinofanira kuzvikudza nekuzvisapota.
Muzvinafundo mugano vatiwo
igwaro rakanangana neeconomic transformation, structural transformation, kushandura upfumi hwenyika kuti hukwanise kuratidza kuti nyika yava kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana isarerekera kugadzira zvigadzirwa zvinyaya zvinoti pachirungu raw materials zvichitengeswa kunze kwenyika. Kutaura pari zvino Zimbabwe iri kuwana mari kubva kunze kwenyika yemaproducts avanotengesa ari raw materials 91% of total exports maraw materials anobva kumining kuzvicherwa nekuagriculture. Zvigadzirwa zvinova zvagadzirwa zvichiti mamanufactured product i9%. Saka nyika haikwanisi kupunditsika kana tichiramba tiri kugadzira maraw materials tichiexporta nekuti kwazvinoenda zvinonotengwa nemari shoma tozozvitenga zvaakudhura topinda paya patinoti trade deficit. Tikadzoka paeconomic stability and growth tiri kuona kuti tinoda kuti nyika inge yakadzikama paupfumi hwenyika kuita zvatinobata takufamba muekonomi zvinge zvichiendeka nekuti mhepo inonge isiri kuvhuvhuta yeinflation nemarets. Saka izvozvo zviri kubuda zvakanaka nekuti ndo chekutanga ichocho ndo chaikanganisa kubva ku1998 kuti upfumi hwenyika husakwanisa kungochidini kufamba zvakanaka. Ine 14 pillars this policy asi economic growth and stability kwandiri yakakosha.
Asi mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti hongu zvakanaka kunzwa pfungwa dzevanhu asi
hongu pakaitwa maconsultation anoinvolva mastakeholders akasiyana siyana kusanganisira private sector kana kuti vemabhizimus. Asi chinenge chichidikana kana paitwa maconsultation ndechekuzodzoka back kune mastakeholders iwa vakakonsultwa kuti vaite validate kuti zvamakataura ndizvo here zvamuri kuona zvichibuda kana kuti zvatakarekodha pane zvamakataura ndizvo here itai confirm. Muzimbabwe munomu tine dambudziko rekuti tinokwanisa kugadzira madhokumendi akanaka chaizvo asi dzimwe nguva paimplementation ndo panozogona kunetsa kuti zvatakanyora mudhokumendi nezviri kuitika on the ground zviri kuenderana here. Tikakwanisa kuti tinge tichiti zvatakanyora ndizvo zvatiri kuita ndinoona sekunge tinobudirira.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotivo havawirirane nepfungwa yekutaura nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nevakuru vakuru chete.
Asi vanhuwo zvavo havanonge vataurwa navo muchirongwa ichi zvireva kuti patichauya chirongwa ichi vanenge vachitsanangurira vanhu kuti ndechei. Asi ndinofungidzira kuti dai zvanga zvakaita kuti vange vachiuya nechirongwa ichi kuvanhu tisati chava national development strategy muno munyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo zvakakosha kuziva kuti muromo hauzarirwe nerwizi.
Pane ma14 priorities ari kutaurwa and mapriorities esaya in terms of my strategies ekudhila nemapriorities 14 aya anoda mari yakawanda zvakanyanyisisa. Makaona imi maprogramu ekare Zima Asset for example chakanyanya kuita kuti isashande zvakanaka inyaya yekuti tapa pasina clarity in terms of nyaya yefinancing yacho. Saka nyaya yesustainable financing yakakosha nekuti pakashaya sustainable financing maproject ari kutaurwa munational development strategy haakwanisi kunge achiimplementeka zvakanaka. Saka maonero angu inini kusucess kutadza kusucceda kwenational development strategy kunya kutanya kwa aspect kwa ninya ema instructions ano driver implementation anigaro inclusive basanga driver ninyaye monitoring and evaluation chantina kuona mugwaro ili panambori tarisa I clear implementation matrix not like that chish no fanonge chit kwa by when uye nani
Asi vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichi vamunangagwa vakati zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti hurumende chete haingakwanise kuzadzikisa chirongwa ichi asi panofanira kuita mushandira pamwe wemunhu wose munyika Bazi rezvemari rinotiwo chinangwa chechirongwa ichi ndechekuona kuti nyika yakura munyaya zveupfumi nezvikamu zvishanu kubva muzana muna 2025 kudzikisa inflation kusvika pazvikamu zviri pakati pezvitatu nezvinomwe kubva muzana kutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti zvekunze zvinodarika mabhiriyoni masere uye nyaya yekushanyirwa kwenyika Asi vanyuve vayambirawo kuti pane zvimwe zvinofanira kutariswa zvakaita sekupararira kwechirwere cheCovid-19 uye mamiriro ekunze zvisingakwanise kudzivirirwa neZimbabwe yoga asi vakati izvi zvinofanira kubva zvaita kuti kugadzirisa upfumi kusabudirire asi vamwe vanoti havo totenda maruva tadya chakata ndakamirira Studio 7 muWashington DC Dini Blessing Zulu